Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 3 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kuBulilima yafamba zvakanaka, sangano rezesini richitiwo ragutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica, richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuri yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemakanzuro mawadhi anoti 1, 14 ne16 kuBulilima dzatanga zvakanaka uye nzvimbo dzose dzekuvhotera dzavhurwa nenguva yakatarwa ya 7 dzemangwanani. Ongororo yaburitswawo nguva dzemasikati nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, iro riri kuongorora mafambiro ari kuita sarudzo idzi, inoti sangano iri riri kugutsikana negadziriro yeZEC pamwe nekuvhura nenguva kwaitwa nzvimbo dzekuvhotera. ZESNI inotiwo yaona kuti zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakuvhota zvanga zvaiva panzvimbo dzekuvhotera nguva dzose. Inotiwo kusvika panguva dzemasikati vanhu 40 vanga vabatsirwa kuvhota munzvimbo 3 dziri kuvhoterwa, 30 nemumwe wevanhu ava vari vasingaoni. Sangano iri rinotiwo vanhu vashoma ndo vabuda kunovhota musarudzo idzi. Mapato anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neZAPU ndo angaine nhengo dzakwikwidzana musarudzo idzi. Bazi rezvemukati menyika muSouth Africa nezuro rakawedzera nemwedzi mitanhatu nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits akasvika kumagumo zvigadzirise rugaro rwazvo munyika iyi. Mwedzi mitanhatu iyi inobvira musi wa31 zvita wegore rino kusvika musi wa30 chikumi 2023. Magwaro eZimbabwe Exemption Permits akaguma kushanda muna zvita 2021, asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe gore rimwe chete kuti zvinyorere mamwe mavhiza anozvibvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa31 zvita wegore rino. Mukuziya nezvedanho iri tabata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusi Muzisivanda kuti tinzwe kuti vakatambira sei danho iri.
Aiwa, iyi danho ratinotambira nekufara zvikuru chaizvo, nokuti tinoziva zvakare kuti nyaya iri kuenda kukoti musi wa5 na6 na7 October. Saka tiri kufunga kuti izvi zvichapa nguva yakakwana kuti tinge tanzwa takuziva kuti koti inenge yati chii. Hongu kufara nekuti tinoziva kuti vanhu vanozowana nguva yekugadzirisa mari dzavo kana zvichinge zvatadza kuti zvienderere mberi vachiextenda zvakare kana kuti vachipa mamwe mapermits.
Chii chamungafunga kuti chasvitsa kuti South Africa itore danho irori?
Tinofunga kuti hurumende yeSouth Africa yatora danho iri nekuti vagara nayo advisory committee yavo ndofunga yavaudza vega varatidza kuti aha, nyaya yavo inenge isiri kuzofamba zvakanaka. Saka vadzokera vakagara pasi vakaya vari kuedza kuti vanyatsogadzirisa nyaya yavo kuitira kuti kana yakuenda nekumatare uko igosvika ichinzwika kuti aiwa tawedzera nguva nekuti tinoona kuti toda kuti vapa vanhu nguva yakakwana yekuti vagadzirise mapepa avo. Saka ndofunga kuti iyi inzira yekuda kunyanzoti vasimbisisewo nyaya yavo kumatare kuitira kuti zvisavanyore kuti matare avaone vane mhosva.
Tichitarisa iyo mwedzi mitanhatu yawedzerwa nayo, inguva yamungati inokwanira here vana veZimbabwe kuti vange vachigadzirisa magwaro avo?
Nemaonero edu tiri kufunga kuti 6 months idzi ndedze kuda kuwedzera nguva yavo yekuti vape manotices akati kwanei uye vateverere kuti vagadzirise zvinhu zvinova zvakashoropodzwa mumapepa ari kumatare. Saka haizi nyaya nemaonero edu yekuti vari kuda kuti vana veZimbabwe vagone kugadzirisa, nekuti vanoziva kuti chero vakagadzirisa sei havagoni kuti vagadzirirwe vawini, nokuti havana zvinodikanwa kuti vavewane mapemiti aya. Ndo zvakaitwa kuti pekutanga vapiwe maexemption permits ma-2009 nekuti vanga vasina zvinovaita kuti vawane mapemiti kana vasina kubatsirwa nehurumende. Ndosaka tichiti chero vakawedzera nerimwe gore hapana zvazvinobatsira.
Avanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi, avo vakasanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro akaguma kushanda muSouth Africa svondo rapera, kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho iri.
Zvinhu zvinotambirika zvikuru, uye zvinopa zvizvarwa zvedu zvinoshanda muSouth Africa zvanga zvina magwaro avanga vanyorerana nehurumende yeSouth Africa kuti vashandire imomo mukana wakanaka chaizvo kuti vanokwanisa kugadzirisa mapepa avo wokuti vagare vachishandira mhuri dzavo pasina kuonekwa vari vanhu vanopara mhosva nougari hwavo muSouth Africa. Saka ndinotambira nomwoyo wese kuti dei zvati nguva yacho iyo yavapiwa pavawane mukana kuti vaite mapepa avo akwane kuti vagoshanda vasingapari mhosva mukugara kwavo muSouth Africa.
Zvii zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vaite ivo vapiwa mukana iwoyo panguva iyoyi yemwedzi mitanhatu yavapiwa?
Tinokurudzira zvikuru vana veZimbabwe tose tinenge tiri muSouth Africa tichishandira mhuri dzedu, mukana watapuwa wakanaka zvikuru kuti tiwedzere kugara kwedu muSouth Africa nemwedzi mitanhatu. Asi chakanyanya kukosha ndechokuti timanyidzane tose tina mapepa, tinde tinomagadzirisa, tiwedzere. Kana tichida kuwedzera, kana tisingadi kuwedzera, tichida kuuya kuZimbabwe, inguva yakanaka zvikuru yatinounganidza zvose zvatakaita nezvatakawana muSouth Africa tichidzoka kumusha. Asi vanoda kushanda muSouth Africa ngatigadzirise mapepa edu. Vaya vamwe vakagara muSouth Africa vasina mapepa, ii ndinokurudzirai kuti mukana iwoyo watapiwa iwoyo wemwedzi mitanhatu ngatiendei kumusha.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi vari parunhare neStudio 7. Kanzuro yeChitungwiza yazivisa nezvedenda regwirikwiti munzvimbo iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wekanzuro iVarlap Momeya vati vabata chirwere ichi munzvimbo yavo.
Tiri kuti isu sebasi tinoona nezveutano kukanzuro yeChitungwiza toda kuzivisa veruzhinji kuti pane makesis aziviswa maringe nechirwere chegwirikwiti muChitungwiza. Gwirikwiti chirwere chakaonekwa chipechina pazvirwere zvinonzi zvinouraya vana vane makore ari pasi pemakore mashanu.
Vameya vati pari zvino vanhu 12 ndo vawanikwa vaine denda iri, uyewo vachiri kuongorora vamwe vari kufungidzirwa kuti vangangova neutachiona hwegwirikwiti uhu. Vameya vati sekanzuro vari kukurudzira veruzhinji vane vana vadiki kuti vabayiwe nhomba muchirongwa chehurumende chekubaya nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi.
Zvatikutarisa vagari kuti vange vachiita kuti vange vachienda kuzvipatara kana makliniki ari munzvimbo dzakavakomberedza kana vachinge vaona zviratidzo zvinosanganisira kupisa miri, kuyerera dziwa, kukosora nekuita nekuva nemaziso anenge akatsvuka achibuda tumisodzi, uyezve kana vachinge vaona mwana ainge aita tumapundu neyatinoti rashi iya. Saka tiri kukurudzira kuti vana vane makore vane mwedzi inoti mitanhatu kusvika pamakumi mashanu nepfumbamwe kuti vange vachienda kunobayiwa mukati menzvimbo dzemakiriniki kana kuti panenge pachifamba vanhu vedu vanenge vachibaya vana.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya pave nenjodzi huru yekuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika. Dr. Madzorera vatiwo havaoni zvakanaka kurega kuvhura zvikoro, vachiti chakakosha ndechekuti vana vadiki kusvika pamakore mashanu vabayiwe nhomba.
Gurukota rinonetsa nokuti chirwere chevana vadiki uyezve chinospreda, chokunospreda very fast pavana vadiki vava eminyenya vaenda kuchikoro. Asi hatingamisi vana kuenda kuchikoro nemhaka yekuti paita outbreak yegwirikwiti muri. Kurudziro yedu ndeyekuti vana ngavabayiwe nhomba. Ndakaona hurumende ichipona kuda kuuta zvokubaya vana vese vari between 6 months and 5 years vada kubaya nhomba. Ngazviitwe izvozvo chimbi chimbi, ende vachiuya kuzvikoro ngavabayiwe. Chero vakangobayiwa ngavabayiwe futi, ndo bhisi yacho. Tikadero tinokwanisa kuti kontena, hapana imwe nzira yekukontena gwirikwiti kunze kwokubaya vana. Hatingamudza kuti musatambe, sanotamba kwanhingi, usaende kuchikoro, hazvishande. Nhomba ndoona kunge ndo yega ingangotibetsere kuti tikontene gwirikwiti.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu 648 vafa nechirwere ichi munyika yose. Zvinonzi nyika yose chirwere ichi chabatawo vanhu 5,843 kana kuti 5,843. Hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vana nhomba kusanganisira vaive vagara vakabayiwa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezvemari rinonzi rakomekedza mapazi ehurumende ose pamwe nemakanzuru emunyika kuti vabhadharise mitero mumadhora emunyika chete, kunze kwekunge zvatarwa nehurumende kuti vabhadharise mitero iyi mumadhora ekuAmerica. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yatora danho iri senzira yekusimbaradza kurudziro yayo yekuti mari yemunyika inyanye kushandiswa. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye mufundisi ane mwana ari kutora zvinodhaka. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo panguva iyo nyika iri kuwanikwa iyo ichinetsekana nevechidiki vari kutora zvinodhaka.
Inini ndiri pasta ndinogara kuruwa, ndinonzi mai Tawana Nyasha. Inini ndine mwana ari into drugs. Akatanga aine 17 years ari kuchikoro achiita form 3 yake. Hatina kunge tazvirealiza panguva iyoyo kuti ndo zviri kuitika. Saka mwana uyu tatambura naye takabva tamuendesa kuchikoro chokumusha kwaiva nasisi vangu vari head. Asvika ikoko akabva atopinda into madrugs zviri serious, achibva afamba netsoka about distance about 35 kilometers, achiti ari kudzoka kuHarare netsoka from nzvimbo yanga iri kuri Stereki. Akazokwira hameno mari dzakadza zvii zvaakatora ikoko akatengesa, achibva akwira nobva auya ndobva asvikogara muruwa imo mudufu akagarafa pato wani wiki asina shukikumba ashungu wene kwa kumara iti chungu nzwa kuta aripo aripo chifisha ya kutishiru kuitika sara kununoka kwa taka ita kuzwa kuti mwarapida ima drugs shakata kustila stere isi taitufunga kuti atisa because ivari kumuneza tika tumusapota tika mucha gira njimbo pa local school
pachikuru ichi chamaka mucha gira shaka zufamba si
anda singa ini kuma lessons atifataka kuti akiuza andini wa murupiza kushukuru sani basa lesu wa mwesa makawainza mabodi tika vatika mucha gira njimbo kwe very good boy in school a private one tika mbada raka enda first day raka shuka pachikuru itapu akazimba nukuta akarato batu kwa ini doru ni mbanji tika tafonerwa nukufata enda
jii shaka ita kutimuzi vekuti alikutora jinodaka
isu saka tukatuzi tipata kataka kutuzi wakutundo zukiti kapamana aisina vatangoti indofu na izi because tika mnigleta iye panema mwese probably we ashi kwa hari levata zoka aka mbozita ipapo one term second term baka enda wakatu wani kwa iye dianga akuto distributa mbajizia doku vazo zimba nu vazo kandu watame nisa pa nimi boarding school ilimu local imumu marari imumu saka paka enda ipapo aka mkushku ziza ndufunga one term because aisa wakuzo nyora saka one term iyo ya akaziza akato zo expeli wani kutanza ito cha amba jura ori chikoro achienda kwa waisa angana ikuku achizo zoka saka taka zo munza kumba atzingwa nifatatu garama etiketa kutanyori that's when you realize kutumananga aruma drugs
munga zivire kuti arikutora zvinodhaka zvipi
anotora manje anotora mutoriro nekunwa doro zvimwe handinyatsozviziva because haazotauri but ndiyatinyatsoziva ndiyo mutoriro unonzi guka uyu nembanje ndiyo yandinyatsoziva but he takes anything even manzipoza mabath salts ayaya takanga tiinawo mumba takatozostopa kwatenga because waiti kana uinawo wotozashaya owana ari muroom make kunzi ye ndaida kutogeza nawo chichi isu idini no kuti vanoashandisa futi kumadrugs ikoko saka takazorealiza later so we stopped kutenga zvinhu zvakadaro but kana takazostopa it was too late akasvika paextend yekuti akada singagari pamba aibvauenda for about kana 1 month asina kana kugeza kana kuita sei maiti kuona rimwezi vasvika enda asvika kudaro anenge aine tsvina aine nzara mubva mamupa chikafu obva adya
ko panyaya yezvinhu zvake zvaanazvo iye sasa munhu zvakamira sei tinoona vamwe vachiti vanenge vari padambudziko iri rekutora zvinodhaka vanotengesa zvinhu zvavo iye ari kuzvifambisa sei mwana wenyu
zvinhu mumba akapedza nekuba zvese chese chaaiva nacho mubhedha akatengesa tv akatengesa magumbezi ese akatengesa kusara asina chinhu hembe chaidzo izvo zvipaari angori netrousers 1 nezvimashoti zviviri
imi samai vemunhu ari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka chii chamunofungidzira kuti chingabatsira mwana wenyu pari zvino munofunga kuti hurumende iri kuita zvakakwana here
inini samai munoziva ndaifunga kuti dai ndandawana kwekuti pane rehab yaanogona kunochengetwa for at least 3 months because iye zvino ati machuei aakuda kuregedza but haakwanise nekuti he has been hooked for a long time its almost about 5 years now
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri kutarisa zvimwe zvezvinhu zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tine hurukuro navatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukani madhodha tichitaura nezvemutemo mutsva uchange wave kubata nyaya dzekuroorana ngatinzwe hurukuro yataita navo
makadi vakandemiri ndinofara chose uye ndinonzwa kuremekedzwa nekuve pachirongwa chenyu nyaya yemutemo munyowani wewanano uyu takangoinzwawo ikamboda kutaurika nezvayo asi tinoona sekuti haina kutaurika zvakakwana chatongoshamisika nacho ndechekutoti wakatopfuura mastages aunofanira kupfuura nawo kuti uende pakuti tinoutambira sei isu tinongoti haiwa mutemo wakangoitwa pasina yatinoti enough consultation pasina futi kuteerera zvaitaurwa kana kuti pfungwa dzevazhinji nguva diki yazvakada kutaurwa vazhinji vakaratidza kusaufarira asi vanogadzira mutemo vanoita sekuti vanoda kuti ruzhinji rungoita yatinoti rubber stamp zvavanenge varonga zvose. So tinongoti wave mutemo hongu, tochitongomirira kuona paucha challenge wakukoti kana kuti paita zvanetsa, tongomirira kuti uchazovandudzwa kana paonekwa zvakakodzera.
Chiri kunzwa vakawanda vari kuchema chema nezvimwe zvikamu zvirimo mutemo uyu, zvikuru chikamu chekuti vanganzi ma small house vanenge vakuzoti kana papesanwa mukufambidzana vange vachiwanawo mugove wenhaka kana kungave kufa kwemurume avanga vachifambidzana naye. Imiwo sesangano revarume svinurai munoti
nyaya iyi haibati varume vakaroora chete vari kuita ma small house, inobatawo even vakadzi vakaroorwa vari kuitawo maben 10 avo anotorowo ma small house kusaidi kwavo. Asi chandoda kuti pokani nacho ndeyekuti ndinozozvibvunza manjenini kuti chinonzi kupedzera nguva chiipapa, ivo vanhu ava vanhu vabvezera vari kuita zvavakawirirana. Vese vanotoziva uye nekutambira kuti mumwe wangu ane murume oro ane mudzimai wake ende zvatiri kuita tinoita muchihwande. Inyaya yekuti mumwe nemumwe pachifambi ichi anotarisira some benefits without strings attached zvavanotaura pachirungu, ende zvinogona kungopera chero nguva sezvakaita hondo yemiseve. Saka hapana kupedzerana nguva apa because uchitopinda isarudzo yaunoita yekuziva kuti izvi chero mangwana chaiye munhu anodini anogona kufuma akaenda, ende unotoziva iwe kuti mumwe wangu uyu haapedze usiku ari mumba mangu, saka unofungidzira kuti zvinoperera kupi.
Kune zvamungatiwo here zvakanaka zvauyiswa nemutemo mutsva wewanano uyu?
Zvishoma zvatingati mapositives hawo pamutemo ndeyekuti tiri kuona masimba azopiwawo matraditional leaders edu pakuregista wanano idzi, kunyanyanya yecustomary law marriage nechi. Vanhu ivavo vakanga vasina masimba, asi tichiona munhu akangouya achinzi mufundisi chero akatrena nezuro anenge atone masimba iwayo, kukoti kuchipiwa masimba iwayo. Koti yatinoziva yekwamagistrate iya tinoona sekutotiwo ikoti yakangofanana neprimary court yasabhuku kana kuti yamambo, yekuti iwanewo masimba akadaro. Iyoyo tinoti positive panyaya yemutemo iwoyu. Then koita pane yandingati iyo icustomary marriage kana kuti wanano yedu yatagara tichiti wanano yepachivanhu yai kungobvisirana mari totobatanidza mhuri dzimbiri idzi, yave kuwaniswawo kodzero uye yave neyatinoti recognition iri nane kupfuura kare. Izvozvo tinongozvitenda hedu. Kwozoita nyaya yekuti tanga tine mitemo yekuti customary law yega, civil marriages yega, iko zvinezvi wave mutemo umwe chete wekuti kana tichitarisa nezvazvo tinongotora mutemo umwe chete womanager institution yese marriage nekuti inouya yakamira sei, wave mutemo umwe chete. Izvozvo ndinoona sekuti zvakanakawo chose izvo.
Ko zvamungati munopokanawo nazvo?
Zvatinopokana nazvo zvinogona kunge zvakati wandei kana kuti shomekei, asi pari zvino regai nditaure nenyaya yekuti kuparadza wanano yevamwe vanhu vaviri kana kuti yemumwe mudzimai nemurume wake kana kuti yemurume nemudzimai wake chinhu chatinoti kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu. Saka tinoona manje kuti mutemo wedu wadzoka woti munhu yeye ari kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu abva anopiwawo kodzero, handitika kuchishandiswa mutemo. Saka izvozvo tinoona zvisina kunaka izvozvo. Kutoona kuti kupiwa kwake kwaita kodzero kutopiwa simba rekuti haisiriyo wanano yega yachaparadza, anogona kutoramba achizviita. Ende pavaimboita vakawanda paya vakuzobuda pachena nekuti mutemo wave kuvatambira sekuti vanhu ivavo variko. Then chipati chakaiswa mumutemo ichochi chemacivil partnership tinoona sekuti ndechevanhu vashoma shoma, vaya vanozviti isusu ndisu chaivo chaivo, kana kuti vanozviti tine mari kana kuti tinorarama kamwe kaupenyu kepamusoro kaikai katinoti elitist, handitika kakapiwa kupinzwa mumutemo womukaumu kuzama kuda kubatsiridza nhunzva tunzva.
Manga makateerera kuna vatemba zonhenda vesangano revarume svinurai Vhukane Madhodha muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. munhau dzemitambo. Vatsigiri vechikwata chenyika chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemajems vanoti chikwata chavo hachina kunyanyosimba zvekuti chinoda gadziriro yakasimba kuti chinokwanisa kumiramira kumakwikwi eWorld Cup uko chiri kuenda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi pamwe nezvabudawo mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Vatsigiri vechikwata ichi vanoti kurakashwa kwakaitwa majems 62-41 nemalawi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kusimba zvekunokwikwidza zvine mutsindo kuWorld Cup uko iri kuenda. Mumwe vatsigiri ava vasosten muzamindo vanoti mitambo nemalawi neuyo Zimbabwe yakarohwa 60-47 neSouth Africa yakabuditsa pachena pamire majems chaipo.
Ah, matambira vakuita parada tombogadziriswa bose pamalawi zvazvakaoma kuzoti paSouth Africa zvazvakaoma wese ameno kwavari kuenda kuparada tombogadziriswa zvakasimba kuti tikwanise kukunda muWorld Cup.
Vakawanda vanoti majems anofarira kupiwa nguva refu ari mukamba achitamba nezvikwata zvine mbiri pasi rese mukuedzana masimba. Mongorori wezvemitambo vaMathews kufandirimbwa vanoti mukuedzana masimba uku Zimbabwe inofanira kusiya tsika yekutamba nezvikwata zvavanogara vachitamba nazvo nekuti hapana chinovabatsira mukuita izvi mugadziriro yavo.
Majems anofanirwa kupiwa nguva yakareba vari mukamba vachitamba nezvikwata zviri pamusoro-soro pasiris kusimbisa chikwata ichi. Hazvibatsire kugadzirira vachitambana naBotswana
Makundano eWorld Cup ariko munanya mavhuvhu gore rinouya zvekuti pachiri nenguva yekusimbisa chikwata chemajems ichi. Muzvare vimbai machingauta avo vanotsigira chikwata checorrectional services vanoti vasikana ava vanofarira kutambidzwa zvese zvavanoda kushandisa mugadziriro iyi.
Vanotungamirirwa zvenetibho vovapa zvese zvavanoda vasikana kuti vana vanotambawo netibho vakawana zvese zvavanoda chikafu nepekugara pakanaka.
Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki akabuda pachena kuti vari kuda rutsigiro rwakasimba panguva ino yegadziriro yavo yeWorld Cup iyi. Zimbabwe yakabudirira kuenda kuWorld Cup mushure mekupedza iri pachinhano chechitatu yarova Zambia 59-42 mumutambo wayo wokugumisira makundano ekusarudza chikwata chichamirira Africa. Pavakapedzisira kuenda kuWorld Cup Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere izvo captain wavo Felicitas Kangwa anoti vari kuda kudarika.
Takazvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo mumaresuti achayevenuka.
Zimbabwe iri kubatana neMalawi, South Africa neUganda kunomirira Africa kumakwikwi ezvikwata 16 epasi rese aya.
Totarisa mutambo wenhabvu mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapira seizvi. FC Platinum 2 Manika Diamonds 0, Capes United 1 Herentals 1, Chicken Inn 1 Ngezi Platinum 2, Cranbourne Bullets 3 Wawa 1. Mimwe mitambo iriko mangwana: Dynamos vs Harare City National Sports Stadium, Triangle vs Blair City Gibo, Tenants vs ZPC Kariba Vengere, Blair Chiefs vs Black Rhinos Luveze.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo yebyelection kuBulilima yafamba zvakanaka zvisine chituo yagutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuro kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuro yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.